20
Ngoma Chirira
Future
Ngoma Chirira
Yo Lion
Ngoma Chirira
Hecho
Urere 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 Urere
Pano tineta zepano Hapana muno muno pano Pana matafa kapaka machagwa zimogo zakananga pano
Zima mefanya pana no chora mapiki Uya imani zimogo to chesa zesiti Pane varahara kare vari wiki Ndezo duvaka mukasa kande pachiki
Yawe manga murere
Na munenga putiti Pabandwa botoro vanhu kuita mastupiti
Tatarisa nguva tkobera Nhasi tochera Gafa uya wainirwa ukaramba chete ndokugera
Zima mefoni hapana notora mapiki Uya imani zvimoko tochesa zesiti
Pane varahara kare vari wiki Ndezve duvaka mukasa kande pachiki
Yawe
Kuna kidza panyika tashaiwa hunu netsika tozo zvitsvaga mangwana asvika vanhu vamira vairi vairi tarisa smairi iri pandiri vanhu vafarisa vari kumwabarika makuvha mairi mairi
saka chikopa chipatani chachona mafaro auya zvese zvaitika pano kana maenda musano taura
dima mafoni hapana notora mabiki uya imani zvimoko tochesa zesiti
pane varahara kare vari wiki ndezve duvaka mukasa kande pachiki
yawe manga